Pamutongo wakanyora nezuro ukaziviswa nhasi mutongo weHigh Court Judge Joseph Mafusire vakapa chikumbiro chevagari chekuti vasabviswe pavagere. Vagari vanoti Livingston Chikutu, Rafinia Chitsange nava Albert Dumela vainge vaendesa gurukota rezveminda, gurukota rezvematunhu, muchuchusi mukuru pamwe nemutungamiri wenyika kumatare vachiti havaifanirwa kubviswa panzvimbo yavagere kuchilonga kuchiredzi. Hurumende iri kuda kubvisa vagari vanosvika zviuru gumi nezviviri kuitira kuti nzvimbo iyi pihwe imwe kambani inoita zvemukaka Jane Dairy kuitira kuti mombe dzayo dziwane mafuro. Gweta revagari ava vatendai diti vati pamutemo havabvumirwe kutaura pamusoro penyaya yavamirira, nokudaro vati titaure neZimbabwe Lawyers for Human Rights. Mutauri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vati vachapikisa mutongo uyu sezvo vasiri kufara nawo.
Nhasi kudare reHigh Court Justice Mafusire warasa nyaya yaendeswa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights mukomatenda iditi vakamirira vagari vekuchilonga kuchiredzi vanga vari kuda kuti hurumende imiswe kudhimisa tore minda yavo yavanoda kuita zvekurima zvairigesheni. Danho risatotorwa chete nekuti patanasiri kudare wabita vana kufara neizvozvo vataura nemaclients avo gari kuchilonga vafara naizvozvo. Saka vari kutarisa mutongo wapiwa naJustice Mafusire kuti vaona kuti gwara rekuzotora pamberi nderipi.
Mukuru weCenter for Natural Resources Governance vafarai maguhu vati zvinosuwisa senyika kuti zvipfuyo zvinokosheswa kudarika vanhu.
Zvakadaro kana matare mhosva idzimhosva akachida kutora minda yekugara vanhu ichibva kumombe kuti paringe uswa hwekupa mombe. Zvinhu zvakadaro kana matare mhosva idzimhosva achiti hapana chinenge chakanganisika. Then zvinotaura kuti as a country taarasika zvakanyanya nekuti kodzero dzevanhu dzinotanga paivo.
Asi mukuru afa chikumbiro chevagari ava vamafusiro vati hurumende ndiyo inoziva zvainoda kuita nenzvimbo dzakagara vanhu ava uye nekuchinja mitemo. Vati pari zvino hurumende ine kodzero yekubvisa vanhu ava panzvimbo dzavagere. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.